vachitaura nevatori venhaume Harare nezuro sachigaro wemadzimai aya amai Clavis Ngoma vakati vamunangagwa vanotaura zvavasingaiti.
Tichingotevedzera matauriro apresident vedu vakati vanoti zvoni hanzi kutaura kwemunhu kutaura kwamwari. Saka totiwo semadzimai ekuhwange mwari vataura kuhwange for 95 days. Saka vari kuti chiinazvo nekuti pese paaingotaura izvozvo vainzi munhu angangotaura vaipindura nekuti hanzi munhu kuda kwamwari. Saka zvedu zvatakuita isusu kuhwange hakusi kuda kwamwari here.
Amai Ngoma vakati vanhu vakawanda vava kunhonga svosve nemuromo kuhwange uye vava kutadza kuchengeta mhuri dzavo.
Vana vedu havasi kuenda kuchikoro nekuti tiri kushaya kutenga zvinhu zvinodiwa kuchikoro, nyange kuchinzi mwana adziri kuchikoro pamusana peschool fees, asi kune zvinhu zvinodiwawo semauniforms maschool shoes totadzawo kutotenga nekutoisa chikafu zvacho patebo mwana kuti adye, tiri kutotadzawo kutozviita zvekuti vana vedu vakugumisira sevana vasikana zvinotoafita vana vasikana zvikurusa nekuti vana vasikana vanogumisira vakuitaenda pabonde vari vadiki vachingonyeperwawo kuti vangowanawo chimari chidikidiki kuti vagone kutotenga tunhu tudiki chokuti vadye.
Amai Ngoma vakatiwo nekuda kweurombo munharaunda yavo vana vavo vava kuroorwa vachiri vadiki senzira yekutsvaga cheuviri.
Tiri kutowanirawo kuti vana vedu takungoregera vana vedu vachiroorwa vari vadiki. Tinenge tisina choice, unongochingoona kuti pamba pakaoma mwana hauna chaugona kurumuitira. Kune manidzi anenge anawo mwana chi anenge akatarisa kwauri semubereki, asi unongogumiswa ngoregera mwana chinowani wako. We don't even report those abuses awo kuti zvoni kune munhu aroora mwana angu ari mudiki nekuti zvindozvati nii hapana chana chikwanisa kutomuitira.
Mutauriri wehwange Women on Demo amai Tovekile Shoko vakati vari kuda kuti kambani yehwange ipe varume vavo mari yemakore mashanu apera kuti vawane raramo.
Madimanzi edu ari pekuti tiri kuda varume vedu vabhadharwe mari dzavo dzavari kuowiwa nekambani for makore mashanu. And recently zvandiri kutaura izvozvo zvino havasi kutombobhadharwa, vari kungopiwa macredits which is 200. Unowana kuti ipapo kambani iri kutoowa munhu mari inosvika 70,000 mukati me70,000 ari kungopiwa 200 pamwedzi. Isiri mari iri kutombokwana kuti tigone kuchengeta mhuri dzedu.
Amai Shoko vakati hapana musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakusateerera zvichemo zvevanhu.
Hurumende yavamunangagwa neyavamugabe ndiri kuona ichifanana nekuti hapana rubatsiro rwatawana, zvakangofanana. Zviri kungoiti zvaingoitika pane hurumende yavamugabe nezviri kungoitika pane hurumende yavamunangagwa zviri kungofanana nekuti hapana rubatsiro rwatatawana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaMichael Kandukutu vanoti hurumende yeChina hanya nevashandi nemhuri dzavo.
Isu tiri kuti kuhurumende yamunangagwa vabudisa pachena kuti havanei neupenyu hwevashandi uye havanei neupenyu hwemhuri dzevashandi. Saka isu tiri kuti kuvashandi vazvionerewo zvaitika izvi. Mazuva 95 matiratidzira nhume dzavo dzese dzavatumira. Tikati vatumira vanhu vaviri so far, vakatumira minista vaobedgofu ndobva vatumira mai Kagonye, minister of labour. Dzese nhume dzadzina dzadzakwanisa kuunza kumhuri dzevashandi vari kutambura nevashandi vacho. Saka tokuti dai zvanga zvagona hurumende yaita mufungo mutsva panyaya yezvevashandi. Tinozviziva kuti hurumende ndo shareholder mukuru muhwange Colliery Company.
Kambani yehwange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinosvika kumamiriyoni makumi manomwe madhora. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vekambani yehwange Colliery kuti tinzwe divi ravo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye kuti tinzwe pamire hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.